upenyu hwevese vane chekuita navablata hwamira netambo veruzhinji kubva kumativi mana ese enyika vachi vanofarira kusiya basa sezvakaita mumwe wavo. Mukuru wedzikwa vakadzedzure ndiwo mumwe wacho vateveri venhabvu vachiti vadzure havafanire kumirira kudzingwa basa asiti vanofanira kungoregedza vega sezvakaita shamwari yavo. Vadzure vanga vari pedyo zvikuru navablata zvekuti vakabuda pachena panguva yesaru dzemutungamiri weFIFA kuti vanga vachisa vhoti yavo pana vablata. Muteveri mukuru wechikwata cheDynamos vaAdam Makombe vanoti kuenda kwavablata ndiyo nguva yanga yakamirirwa muZimbabwe kuti vadzure vadzingwe.
Zvavanga vakamirira vomuno ndofunga atora zitanzi kuti hazvitori nguva. Kadzibeti unenge atotaura egawo kuti ndabuda, nekuti akanyatsogutsikana kuti munhu waakanga akamirira akaona kuti zvandinoita zvichitsotsi, naiyo zvanga achiita muno zvichitsotsi.
Sangano reZipa Council iro rinosarudza Zipa Board kusanganisawo mutungamiri wenhabvu muZimbabwe richasangana mukupera kwesvondo rinouya kuti vaone kuti nyaya yavadzure inofambiswa sei. Sangano iri rakambobvisa vadzure pachigaro masvondo matatu apfuura, asi veFIFA vakaramba izvi vachiti zvange zvichiri pamutemo. VaAndrew Rhodes avo vanoti vanotevera chikwata chemaWarriors vanoti munhu wese anga ane hukama navablata anofanira kungosiyiswa basa.
Chinodikwa kuti tibvise vanhu vanga vane hukama navablata nekuti bhora redu haringakwanisi kubudirira vakaramba varipo.
VaMakombe vanoti vadzure vanga vachidzinga makambani anoda kuisa mari vachitivo kuenda kwavo kunokwanisa kuunza sanduko huru munhabvu munyika.
Kana Kadzibeti Dzure achinge aenda tinotanga kuuya masponsa, tinoziva kuti vakamirira nekuti iye anga achizviita munhu ane mari, saka vanga vachirega kuya chiti timboona mari yake tinoshanda sei, yaramba kushanda bhora now develop.
Alois Kunjira uyo akambotambira chikwata chemaWarriors anoti veZipa Council vanofanira kuita chisungo nemutindo. Zvakamira zvakadai, makundano eKasolaga Premier Soccer League apinda munharaunda yegumi nenhatu Pick n In ichitungamira. Pick n In iri kusangana nechapungu iyo iri pachinhano chechina. Chapungu tiri kubvira moto zvekuti veruzhinji vari kuwanikwa vakananga kugweru kuti vaone kuti mutambo uyu uchatambwa sei muAscott Stadium. Munyamunga Stadium Dynamos iri kusangana neZPC Kariba. Vatsigiri veZPC Kariba vari kuti kutonga kweDynamos kwakwana sezvo iri kunyadzisa muAfrica vachitivo gore rino neravo kunyange hazvo vasiri kutamba zvakanaka pari zvino. Asi vatsigiri veDynamos vanoti aya maroto chete. VaErasmus Mukandawire vanoti Dynamos inotora zvekare mukombe gore rino. VaMukandawire vanowedzera kuti murayiridzi wavo vaDesmond Gora vanofanira kushandura zvinhu nguva ichiripo kuti izvi zviitike. Imwe mitambo iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi: Highlanders vs Zhao Mai, Triangle vs Toronto Pirates, Cape United vs Slam Lily, Buffaloes vs Wawa, Wange vs FC Platinum, Dongo Somius vs Harare City. Mumutambo wecricket, vanotungamira mutambo uyu varonga miserende nemitambo mitanhatu yakateverana nedzimwe nyika kunyange hazvo vaine zvikwere zvinosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora. Mutambo wega wega kurutora mari inosvika iyo mamiriyoni maviri emadhora. Asi pachigaro wesangano iri vaWilson Manase vanoti mitambo inofanira kutambwa vachikunda zvimwe zvikwata kauya muZimbabwe.
South Africa, West Indies, Bangladesh, they are coming in for the T20s and then Bangladesh will come again at the end of the year for a test.
VaManase vanoti sekutanga pamakore gumi apfuura Zimbabwe ichawana zvikwata zviviri chevechidiki nechevanhukadzi chashanyawo muZimbabwe gore rino risati rapera kubva kuEngland. Takamirira Studio 7 muHarare, ini Michael Kariati.